Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 14 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota reZimbabwe rezvekudzidza nedzimwe nyika rinoti Zimbabwe haisi kufara nekusakokwa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Leaders Summit. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti dambudziko remagetsi munyika rakakonzerwa nekusaona remangwana kwehurumende. Tichakuunzirai zvemitambo yeFIFA World Cup iri kutambwa kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vanoti Zimbabwe haisi kufara nekusakokwa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumusangano weUS Africa Leaders Summit wakatanga muWashington DC nezuro. VaMnangagwa nevamwe vatungamiri venyika vakapidigura hurumende vekuMali, Sudan, Burkina Faso neGuinea havana kukokwa kumusangano uyu. VaMnangagwa vakatemerwa zvurangu nevamwe vavo vehurumende vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. America nemusi wemuvhuro yakatemerawo zvirango mwana wavaMnangagwa Emerson Mnangagwa Jr. nevamwe vanodzidzana neshoroma vakuda kwashe tagwirei. Vashava avo vakambomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vashora danho reAmerica iri. Ngatinzwei ihurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Nyika yeZimbabwe inoda kuva pamwe chete nenyika dzepasi pano kutsvaga kuti kugara kwakanaka kungowanikwa sei. Zvipo zvakangamusangano unonzi US Africa Summit Zimbabwe yanga isingakoko. Saka Zimbabwe yazokokwa pano uno asi yakokwa isina kukokwa kana muzvinzwa zvandinotaura. Zimbabwe ngaive asi mukuru weZimbabwe haana kukokwa. Indauya ndakamirira Zimbabwe.
Munotambira sei izvi zvekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukokwa?
Tinogumbuka nazvo nokuti kana kuchingonzi Africa inoinkluda Zimbabwe. Saka mukuru wenyika yeZimbabwe anofanira kunge achikokwawo kudariro zerinei.
Makwanisa here kutaura kunyunyuta kwenyu kuhurumende yeAmerica? Vari kuti
hatisati tataura nawo zvedu asi kuti tinotaura tichataura nevanozviziva zvatichange zvichitaura kuti isu tiri patobvafe.
Pane mimwe misangano yamuchange muri kupinda here
panguva inoi? Iye zvino toziva mangwana tichapindawo imwe misangano yevakaronga. Hapana musangano watinowanzopinda sinzapa tinopinda misangano yavo.
Takaona America ichitaura iyo kuti pane vamwe vakaiswa pazviranga zveupfumi vakadomwa nezuro. Munotambira seizvo?
Hatifari nazvo izvozvo. Hatinyanyi kufara zvikuru sei kana vanga vambotamba mudzaruoko rwavo vachiti uyai tishande pamwe chete voerekana mangwana womuka vati taranga takurangai kuti nokuisa vamwe vanhu pazvirango asi vachiti vane vamwe vavakurisa zvakare ipapo. Isusu tinoda kugara tichinzwanana kana pane zvinovanetsa ngavataure nesu tichiwirirana. Tinogona kuwirirana pane zvimwe, tichitanga kuwirirana pane zvimwe asi hazvipedzi kukama izvo.
Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vachitaura naMarvelous Mhlanganya huye vari muno muWashington DC. Zvichakadaro, vatungamiri venyika dzemuAfrica vakakokwa kumusangano uyu vakatanga kupinda mumusangano nezuro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakati vaumba homwe yemari inosvika mabhiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti US$55 billion yekusimudzira nyaya dzezveupfumi. Mutepedzeri wavo amai Kamala Harris vakati pari nemari inosvika zana remamiriyoni kana kuti $100 million kusimudzira chirongwa cheYoung African Leaders Initiative kana kuti YALI uye kusimudzira mabasa emadzimai munyaya dzekutengeserana. Ko Zimbabwe pane chainga kwanise kuwana here pamari dziri kutaurwa navaBiden idzi? Mukupindura mubvunzo uyu tabata sachigaro veAfrica CEO Roundtable vaOswell Bina.
Nyika dzekumadokero tichiisa America ndidzo nyika dzatakagara tichiita mabasa makuru kugara nekugara. Kunyangwe patakapinda muhondo yerusununguko taida kuti tinge tichizvitonga, kuzvitonga ikoko tichibvisa utongo kubva kunyika dzekumadokero. Saka nguva ino mukatarisa nyika yedu yakasununguka chaizvo mutsika, mumitauro, mumitambo, kunge yakabatana nezvinenge zvichiitika kazhinji America nenyika dzekumadokero.
Saka Vabina, musangano uyu munomuona sei? Wakakosha zvakadini?
Musangano uyu musangano wakakosha chaizvo kuti dai kuri kuti ukama hwedu neAmerica hwakanaka, taifanirwa kunge tiinewo makambani edu makuru achideedzwawo kuti anopinda mumisangano iyi. Isusu seround table taita misangano yakawanda zvikuru neAmerica tichiedza kuti tipatsanure zvematongerwo enyika nezvemabhizinesi. Taedza chose kuti tinyengerere America kuti ione kuti zvekuindira nemabhizinesi zvakadini kunge zvakagadzirikawo zvakasiyana nezvinoendera nematongerwo enyika.
America inotii apa Vabina? Muri kubudirira here?
Semaziviro ako, America inoda inonzi rights-based business. Rights-based business inoitwa neAmerica inonyanya kutaridza kodzero dzinoenderana nemagadzirwo ezviwanikwa ezvinoendwa mumakambani uyezve zvichipindawo nemumatongerwo enyika yenyika iyoyo. Saka muno muAfrica America yanonoka chaizvo kupinda mune mikana yakawanda nokuti izvozvo zvavanotaura ndo zviri kuita kuti China ipinde ichitora mikana yakapfuura yeAmerica kusvika gore rino. Kunyange ukatarisa mari yasimwa neAmerica muAfrica, utarisa mari yasimwa neChina muAfrica, zvinokuratidza kuti China yafamba kupinda America munyaya dzekuita mabhizimisi neAfrica. Asi America yaakuzviona kuti yasarira mumasure.
Izvi zvinoonekwa papi? Zvinoonekwa sei?
Ukatarisa AFCFTA, chirongwa chekutengeserana muAfrica, kufamba nehwaro nekusimuka kwachaita, zvaakutotaridza nyika dzakaita sana America kuti vaakunonoka, ndosaka vaakuita misangano yakadai. Gore rapfuura pamberi takanga tiinawo musangano weUS Africa Business Summit wakaitwa kuMozambique. Zimbabwe yakaenda ende yakaenda yakamiririrwa kubva kumukuru wehurumende nemabhizimisi ese akati wande wande.
Saka chii chakabuda mumusangano wamuri kutaura uyu Vabina? Chamungada kuona chichiitwa pamisangano yakadai chii?
Takadzidza zvakawanda kumusangano iwoyo. Saka inyaya yekuti dai zvagadzirika pakati peAmerica neZimbabwe, taonawo makambani emuno, vatungamiri vemapoka anomirira mabhizimisi vashezwawo kumusangano uyu, Zimbabwe yaikwanisa kuwana chouviri chinenge chakati tsvikiti.
Sachigaro veAfrica CEO Roundtable vaOswell Bina vange vari parunhare muHarare. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti dambudziko remagetsi munyika rakakonzerwa nokusaona remangwana pakuwedzerwa kwakaitwa makambani munyika, ukuwo magetsi asina kuwedzerwa. Izvo zvave kuita kuti aripo aremerwe. VaJokonya vanoti kuwedzerwa kwakazoitwa magetsi kugwenya rekariba kwakabva kwasanganawo nedambudziko rekuti mvura haichanaya zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Particularly nyaya yemagetsi ari kunetsa pachinguva chino ari kunge asipo ari kuafekta kudzimba kuafekta zvimwe chete zvinokuma bhizimisi emutoo yose zvayo. Ungaenda kumining, ungaenda kumanufacturing, ungaenda kuagriculture, ungaenda kutourism. Zviri zvese, nyaya yemagetsi yanetsa ende yanetsa southern region yose zvayo. Takangobatana na South Africa vakutamburawo, vana Zambia vacho vanoti pavo vari kutambura, vana Mozambique zvimwe chetezvo, iyo South Africa iri kutambura, Zimbabwe iri kutamburawo nenyaya yemagetsi.
Chii chingadai chiri kukonzera dambudziko remagetsi iri vajokonya tichiona kuti rinowanikwa gore negore?
I think senyika pane patakaita underestimate kuti tinoda growth and the growth yema industry kureva kuti zvinofa kufambirana negrowth yemagetsi as well. Saka ipapo tiri panotinetsa.
Saka dambudziko iri ringarerutswa sei? Ndedzipi nzira dzekunzvenga dambudziko iri?
Unoziva tiri region yakakomboregwa zvikuru nokuti tine zuva rinobva kuna Mwari ratisingatengi asi tinogona kurishandisa mahara. Munoziva zvinhu zvaMwari hazvitengewi, hazvidhuri, asi hatizvioni, toona zvevanhu nezvenyika. Saka tikagona kutora magetsi anobva muzuva tinogona kuubudirira nokurumidza. Ndinogona kukupai statistics dzandinoona. Muno muZimbabwe tikatora 1 million houses tikadzisa imwe neimwe imba 5 kVA. Munhu iyeye anogona kushandisa hafu ye 5 kVA wota 2.5 kVA. Owana 2.5 kVA anogona kutengesa magetsi wayo kuzesa. Saka mukatora 2.5 kVA by 1 million zvinoreva kuti pasina kuti mamboenda kure kure mawana mapanels yenyu munenge matora 2.5 kVA multiplied by 1 million. Mwechindiudza kuti vatova nemangani ma kVA yamava nawo. More than 2.5 million kVA dzatova na magetsi edu anengatokwana. Saka kungoti zvoda kuti vanhu vachigara pasi vachitaura nevachazoita sei. Vanhu vari kuinvesta vachienda mberi, ndingati ndozvinoda kutariswa zvikuru izvozvo.
Asi ka Zimbabwe inoti dambudziko iri harisi renyika imwe chete, munotiwo.
Rijeni dzese idzi dzazara nenyaya yedrought vo. Saka zvinova drought inogona kuafekta. Saka mvura dzinofukudza dzine mukariba inogona kunonoka. The only problem we made was takaingiriza magetsi kukariba tisingafanirwe kuingiriza nokuti magetsi anoshanda nemvura. Panongopisa chete mvura inenge ichitsvachinda. Saka evaporation inobva yaingiriza ndozvaitisa izvozvo nhamo yatinayo. But zvimwe zvese hazvo zvazvichiita zvakanaka. Expansion yeproblem yekuti ine mberi nenyika yanga ichiratidzika kuva iripo inoshanda, asi tabatwa apa mavoko nenyaya yekushaya magetsi. Ndokuti indastri yavanhu zvakanaka.
Saka zvinokwanisika sei izvi vajokonya zvamuri kukomekedza kana kukurudzira izvi?
Ngatiite zvinotibatsira isu noushoma hwedu nokushaya kwatinako, asi zvirimo zviri muno munyika zvinoita kuti tigone kusumuka nesimba tose. Zvinoita kuti sumuke nesimba tose, mumwe nomumwe ane basa rokushanda muZimbabwe. Hakuna munhu wana angazviita ega. Kana president pachavo havangazvigoni vega, asi vanotoda vanhu vanovabatsira vachivabatsira kuti zviine mberi.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vakaliswe jokonya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nezuro dare remakurukota rakatambira rikabvuma zvakanyorwa mubiri remedia practitioners bill. Biri iri richadzika mitemo inofanirwa kutevedzwa nevatapi venhau. Hurumende inoti izvi zvichakonzera kuti vatapi venhau vaite basa nemazvo. Asi vanodzidzisa kutapa nhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti biri iri harina chitsva charinacho, asi kuti inongova nzira yehurumende yokumanikidza vatori venhau kuti vasanyora kana kutaura vachishora hurumende.
Hapana zvarinorehwa pa paku parusununguko rogewa tapiwe nao ngekuti ndofunga kwapera mazuva macho macho makwakaonzwa inonzi patriotic bill inopanisha wanhu wanonyora zvinhu zvinoshoropodza hurumende nemutongi mutungamiri wehurumende saka freedom, new freedom of information bill yakatanga kutaurwa nayo kuma 2020 kuya ichinzi iri kubvisa yaimbonzi aipa access to information and you know privacy protection act hapana zvainochinja ba ngekuti zvaakuedza kuita iye zvino ndezvekuti hurumende iri kuti vanhu vanotora nhau ngatichishanda pamwe chetepo asi tinoziva kuti kana vakashanda pamwe chetepo hurumende ndo inenge iri kupanike inenge ichipanisha vatori wenhau vanenge vanyora izvo zvehurumende zvavanenge vasingadi asi vanenge vava kuti takabvumirana nevatori wenhau saka tirikushanda pamwe chetepo
chavari kuedza kuita apa chii chii chiri kuda kuitwa nehurumende panyaya
hapana zvitsvaba zvakangofanana zvangu chinhu chikuru ndiri kuti usambonyora chinhu chinoshoropodza hurumende ndo chinhu chikuru chiri ipapa zvino vava kutaura manje kuti tichazoita manage sei mutemo uyo wekusashoropodza wekuti munhu anoshoropodza ndehurumende anoitwa sei ngekuti patriotic bill ndofunga ndiyo inotofanira kutotarisirwa kuongororwa zvakatosimba kupfuura iyi freedom of information bill freedom of information bill it's a cover yenhingirike yepatriotic bill ndokune nhingirike objective ehurumende yekupanisha vanhu vanonyora zvinhu zvinoshoropodza hurumende saka zvimwe zvese zviutarwa izvi hazvina hapana zvazvinobatsira nyaya iyi ye freedom of information payaitaurwa muna 2020 watapiwe munhau wazhinji havana kuenda ba kumusangano iwo watapiwe nhau vari kuti ivo kana tichida kuzvipanisha isusu ngatitiitire pachedu hatida kusangana negovernment ngekuti ukashanda nehurumende kawadziya moto wembavha ngekuti hurumende inozoita zvainoda kuita asi yochizvidzivirira ichiti takashanda newatapiwe nhau saka zvatakaita zviri right ngekuti watapiwa nhau anozvibvumidza iproject yehurumende iyi haina nechekuita neindependence yenhingirike yewatapiwe nhau
munoona sekuti richapinza vatori venhau pakaoma sei
akatoomesesa chaizvo ngekuti kune inonzi patriotic bill patriotic bill ndiyo ichatungamira mitemo yehurumende kana kwava kuya kune watapiwa nhau freedom of information hapana zvainotaura ba zvese zvainotaura zvese zviri pasi pepatriotic bill chinhu chikuru chaizvo ipatriotic bill dai vanga vati tabvisa patriotic bill taibvisa sekubvisa kwavakaita yawaiti aipa yekudhara yana Jonathan Moyoye asi kungati kune munhu ngatishandei tese wangamubatsira pfumo pahuro here
avo vanga vari vanodzidzisa kutapa nhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare neStudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday hurumende inoti vanhu vanoita zviuru mazana maviri ane makumi matanhatu kana kuti 260,000 kusanganisira zviuru gumi kana kuti 10,000 zvezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvakanyoresa uye zvakamirira kugoverwa ivhu neminda muNewsday makare mukuru wemapurisa police commissioner general Godwin Matanga vanoti kukwira kwehuwandu hwevana vari kutorerwa kodzero dzavo kunokonzerwavo nezviri pamadande mutande avo avanoti anobatsira nhubu kupara mhosva pavana yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
makadiko ku studio uko ini mbia mbili ndoda utaura kuna chamisa chamisa kana waona kuti auchadi kutitungamirira regera nokuda kuti zvawakubvumira vanhu vari muparamendi kuti vapiwe mari vavake minda dzavo misha yavo vavake mapurasi ko isu vana mbuya azodwa todini tiri kutambura tiri kunonga sose nomuromo apa tiri kuda kuti iwe upinde ugadzire nyika wakuti vavanga vatore futi mari dzezanidzi vokupandukira chenjera navo vanhu ava vanhu havasi right ava kuda newe wamuchaikuni wokude mari hauchadi zveugadzira nyika gadzire nyika chamisa hatidi zvemahara.
Halo pastudio 7 muri tiana kubatanokahwanana kuma Blessing Zulu. Ewa rise basa renyu bhoze kuti aiwa ramba makaisa ziso nokuti ziso rinonga zvichiitika kunoku kwetiri kunoku. Aiwa tiri kuitenda America nezvayaita tsando dzayo ngairambe yakadaro. Tikutambura kubudikidza pamusana pavo akomana ivava vananatagwiri yavo nanangagwa yavo tingoba mari dzenyika vachidya vogavo vazosiya tafadzwa mugwadi ndo vazosiya kuti aiva kanana tafadzwa mugwadi ipapo apa tafadzwa mugwadi vamusiyirei kuvakomana noumwe yei tafadzwa mugwadi iyo tafadzwa mugwadi neumwe damupiwawo futi tafadzwa iyeyo zvaari kuita tafadzwa mugwadi ari kuvhaira hwanyasereke murume iyeyo zvaari kutiitira tafadzwa mugwadi wanhu ari kutishungurudza matauro anoita anotirwadza hwanyasereke mugwadi iye kuti hanzi isu tinobvunza mombe kunze kwenyika umoone tafadzwa mugwadi iyo muamerica ngaione tafadzwa mugwadi iyo samamuregedza futi ndatenda america ndatenda studio 7 aiwa rabva makashinga ndoku kutendai ndishuga shuga chinyokoto pamarosha apapo ndichiti burisei zvenyu pamarosha apapo mp nyambokanyi rabai makashinga tinemi sawe tinemi ipapo
ya pamusoro studio 7 nevakateererao taichikumbirawo zvomutiudzirewo hurumende zanupf kati yezimbabwe general kuti pachinhambo tiri kutora ma40 miriyoni muchipa munhu wani 40 miriyoni usa muchipa munhu wani ipapo mupaonewo muzimbabwe mune vanhu plus or minus 16 miriyoni kuvadii ngoti vangotiitisawo laini nyika yose tingowana miliyoni pamunhu wani tigozvitengerawo masola ediwawa vanodawo kutengera vamwe totengawo masola edu nemiriyoni iyoyo vakangotipa munhu nemunhu miriyoni kana 15 miriyoni tinokwana zvedu vongosiya miriyoni yaake munangabwa chete ndiwo tadza kupiwa miriyoni vamwe vose tongopiwa miriyoni pa40 iyoyo yavanopa mamp umwe chete ndiona soti zvingatibatsiravo munyika umwe noumwe ongoziva angopiwa miriyoni yake odoziva zvaanoita nayo odoziva kwake waziva kwake ndokufungidzira kwanguwo ndokufunga kwanguwo iko dai vangotipawo 1 miliyoni pamunhu pama40 iwawo avari kupa mamp ava
makadii pastudio 7 umwe munhu vana vezimbabwe ikonotofarira kungwara chinhu chinonzi masanctions izano ivo zvanimoona kuti vari kutowedzegwa pamasanctions iyi nguva idzodzo dziri kunyengedzewa vanhu navanhu vezano vanhu vachiungana pamuzinda weamerica uri muzimbabwe vachiti hey, masanctions kuri kutowedzegwa vamwe vana vana munangagwa naivava vakadzi vana tagwirei ava saka zviya zvokurukwera muchitambisa nguva muchinoungana pamuzinda weamerica muchiti masanctions muzvizive kuti muri kuvhagwa kumeso masanctions ndivavo vacho vari kukutumai ivavo mofara kuzviziva izvozvo vana vezimbabwe ende masanctions azofra akabiswa naizvozviya zvazvamemuchiti masanctions anobiswa nenyaya yekufifidzigwa kwamunoitiwa muzimbabwe muchivhundudzigwa kuti muvhotere zano ndizvozvo zvacho zvinovuyisa masanctions kusvika zvisingachaitiki izvozvo ndokubva kwemasanctions kurohwa kuya kuri kuitiwa vanhu vachivhundudzigwa sezvaitika muna na2008 ndivo masanctions iwa saka vanhu vanozviita ndivo masanctions ivavo mofara kuziva izvozvo kwete kunyepegwa navanhu vane mabhacha avo
kazuvai pastudio 7 apo tadzokavo zvekare tichingoti tihwereketerane tichiudzana chokwadi hurumende iripo izvizvi ihurumende inotaridza kuti haina basa nevanhu vayo chavanogona kutaura zvinhu zvavasingagoni kuimplementa magetsi munyika hamuna asi mp minista
uri kupiwa 500,000 US. Mageti mnyenga amuna, but someone is advanced the loan of about 500,000 US. Kwa mchangu wa family kuna mwenda wenda mi 1 million US. But my government spokespeople wa kutawara pa media. Anzi hey, America yaruda kukripe na economy ya Zimbabwe. How we are crippling our own economy by poor decisions, greedy decisions, selfishness, egocentric decisions. Urumende haisina pasa ni wanu. And the reason why they are doing that is because they know wanawacha wadi from 2008 election, they know very well people never no longer need them. Sewa kwa zonda gari mkazi wanru kumanikiza asingacha ndidi unompata zakanaka unomtenge na mabu. Dozi rikitika. Wano zwati haticha dikanwi saka haticha nyengereri ngati bondo uriko kupenzisiri. That is what they are doing. Chipatara china mishonga, achina ma machinery essential for the country, but we are advancing a loan of 500,000 to an individual. What kind of madness is that?
Ngati wone kuti zvakaitika kukata nezuro zvakamira sei uye nemutambo wanhasi.
Mutambo uyu wangu wachinakidza zvachose and zvakaratidza kuti Messi zvishuwa ndimambo webhora. Akataratidza kuti bhora inotambwa sei. Andakutarisira kuti Croatia ingarohwe easily like that. Nargentina every moment it was going to be a very competitive game. But it looks like difference ye Croatia yakavaleka down because vakaita ma mistakes bora sangotanga saka ma mistakes wayo akabva vakosa two quick goals and Argentina yakazokuzokera shure. Pari ndiri kufara kuti Messi apinda mufinal zvino ndo trophy yaanga asina mukariera yake saka ndiri kufara zvachose kuti at least Messi achakwanisa kutaya aine World Cup trophy inoiyo yanga ikungozi nevanhu asi palevo yakere or Maradona nenyaya yekuti haana World Cup, but it looks like he's now a game away from clinching the World Cup trophy.
Wataura pamusoro pekutamba kwa Messi, chaakaita chakakubata zvikuru ndechipi mumutambo uyu neCroatia?
Munhu akakwanisa kukondorora game rake mushe, akakugohwesa penalty, akakwanisa kuita maplays are very important. Bukana even bora rake first goal it was the penalty. The second goal it was him akato anakufaka fao akatongo akapoka bora into an oncoming shot angacho manyao achibva anogohwesa bora. That was the second goal. He contributed because for my players anomira kuronda kufaka fao but iye anakuda kufaka fao. Then the third goal akaita zvamezi zvatinomuziva chaizvo zvokuita take on my defenders atatakeni my defenders achibva aita recruit kuti vauye kwaanga ari vasiya mutambi wake mumwe ari open achibva asqwaya ball to make it number 3. And also munhu who is also a leader anongatikwanisa kutaura nemaplayers ake kuti vaflowe down the face of the game vadefend in a good way vasapanike because remember vakabve vakakunda 2-0 Netherlands vakazorwa but this time ndo yanga ichingori fear kuti vanokwanisa kudzorwa but from the look of things havanga vari in control of everything.
Matimu maviri asaraya France ne Morocco, Argentina pane timu yainotya here kuti isasangana nayo mumafinali yomutambo weFIFA World Cup?
Argentina I'm sure ingatoda kusangana neMorocco nenhau yekuti Morocco haina experience chete but other than that inde ndoda kuti Morocco iwine semu African ndoda kuti timu yekuAfrica ipinde mafinal ibreak again history yekuti yekuve the only African team. I think an African team ikapinda mufinal zvinomotivata other African teams kuti dzibhilize kuti tokwanisa kuitawo zvaita Morocco.
Sezvo nguva yedu yapera tobotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Ndopanoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.